vachisango avo vakatora mukombe wePremier Soccer League wekutanga weCapes United muna 1979 vanoti nabvu yashanduka zvikuru nemhaka yekuti vatambi vemazuva ano vave kukudza mari kwete chido chenhabvu sezvaiitwa kare.
Vanhu vakare vaive nechido chokuti ndiroda kutambira timu yakati, vaitamba nechido ne kwanga kusina zvive zvekuti mari yekuti unopiwa kana kuti ma1000 akupiwa vanhu mazuva ano. Vanhu vaipiwa taipiwa ma$30 mukaruza maitonzi hapana. Saka bhora rekare vanhu vaive nechido vachitotamba zvekuti ndinoda kutimu yangu ihwine.
Vachisango vakabatira Capes United iyo yakaita mukurumbira ichidaidzwa kunzi maCup Kings inana Sheki Tauro, Joe Shambo, Six Mtizwa, Stanley Sinyo Ndunduma, Friday Amayenge Piri, Charlie Jones na Tobias Moyo. Vachisango vanotiko zvino mutambi asati aibva atove kumhanyira kuda kunotamba kunze kwenyika kwete zvenhabvu asi kunotsvaga mari. Vachisango vanoti nhabvu yemuZimbabwe inofarira kutanga kubhadhara mari inoonekera kuitira kumisa kuenda kwevatambi vane tarenda kune dzimwe nyika. Vachisango vanoti matambudziko enhabvu munyika muno awedzerwa nevararidzi vemazuva ano avo vakawanda vacho vasina kumbobvira vapinda munhandare kuziva kuti nhabvu inotambwa sei.
Makochi aako mazuva ano mazhinji acho vanhu vasina kana kumbotamba bhora, vangowanawo macertificates. Handizivi kuti vari kuvaona kupo makochi amazuva ano. Tinongonzwa chingonzi mumwe apinzwa mutimu bozi anowirirana nani nakochi ayo.
Vakambotambira magreen machine ava havana mashoko anofadza kuvaridzi vepembwe avo vavanoti varasa gwara remutambo wenhabvu.
Timareferees haasi kurefura achirefura kuti ndiri kurefura kugemu tiritambwe according nemalaws avo. Mumwe vacho vanokurefura zvive zvekungoti unonyatsoona kuti madecision ari kupiwa aya ndiri kusapota imwe timu.
Vatsango vanoti vanorwadzikana zvikuru nemabatirwo avari kuitwa uyezve nevamwe vaimbotambira zvikwata zvepamusorosoro avo vari kutonyengerera kuti vabvumirwe kupinda munhandare kuona zvikwata zvavakatambira zvichitamba.
Chinhu chinongondirwadza chete ndeyekuti ndikaenda kunoona timu yangu paNational Stadium kazhinji unoziva kutenderera National Stadium uchimbodzi enda kugedhiro isusu takatambira Capes. Unotoita hondo yekutoti upinde mubhora imomo.
Izvi vanoti hazvisi kuitika kuCapes United chete asi kune zvimwewo zvikwata zvekare kusanganisira Dynamos kana kuti Dimbare.
Handisi kureva kuti veCapes chete, ndinoenda kumabhora uku ndichisangana nevamwe vakatambira Dynamos. Unotozunzwa aiplaya Dynamos tiri kurambidzwawo kupindawo futi shamwari. Asi kuti bhora rezunzi rasvika pariri izvizvizvi isusu ndisi takatamba kumashuro, asi avanhu havada kutiona. Zvinotonzi aiwa ngaabhadhare mari, ndirokubhadhara fuma timu yandakatambira ndobhadhara chiivo.
Vachisango vanoti shuwiro yavo ndeyekuona Zimbabwe ichibudirira kuenda kuWorld Cup. Maurias ari mugungano rimwe chete neGhana, Ethiopia pamwe neSouth Africa munzira yekuenda ku2022 World Cup iyo iri kufanira kuitwa kuQatar. Pari zvino mitambo yese yenhabvu yakambomiswa senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariatsi.